kubva musu watadza makuru atidzira tikatumirwa mapurisa akatirambidza kuti pinde nepetisheni yedu hatina kuzenge pamboita eni zvimwe zvinhu zvakazoitika maererano nenhaurirano saka inongovavo ozizi haiziviwe haiziviwe
pane zvamuri kuitawo here kuedza kuti munge muchikwanisa kuti mutaurirane muri kutaurawo here nevamwe vekunzi vakaita sana aeloa
hongu takanyorera svondo rapera kuhofisi yeinternational labour organization yomuno muzimbabwe tichivazivisawo nezvatiri kusangana nazvo maererano nokumbunyikidzwa kwekodzero dzedu sevashandi zvisinge zvichipesana nemagwaro aripo eInternational Labour Organization anotarisirwa kutevedzerwa nenyika dzose dzinosangana muInternational Labour Organization saka takatongomirirawo kuti kuda ivo vachawanawo nzira dzokuti tidzokedzane tiwane matauriranoo yatingaita
pane gurukota idzva rinoona nezvevashandi mati makwanisa kutaura naro here
takavanyorera zveaeloizi takatozviita vasati vavapo asi takavanyorerawo tsamba iro svondo vapfuura iri tichikumbira kuti tisangane navo tizivane nokuti kuda patingasangana ipapo taikwanisa kuzoona kuti tingatipa rezvo zvitsva here zvavari kuuya nazvo segurukutadzva.